vakasukuwere vamiswa pamberi pedare ramaja street vachipomerwa mhosva ina vachinzi vakapfurikidza mwero mukuita basa ravo pavembova gurukota rezvevechidiki pamwe nepavakazove gurukota rezvematunhu muchuchisi wenyaya idzi vamichael reza vaudza dare kuti vakasukuwere vakashandisa masimba avo zvisiri izvo pavaiva gurukota rezvevechidiki pavanonzi vakapa basa kambani yebrainworks kuti imire pakati pehurumende nemakambani anochera zvicherwa akaita seungi mine nezimplus munhaurirano dzokuti makambani aya atevedzere mutemo waimbovapo wekuendesa upfumi kuvatema kana kuti indigenization act vareza vati vakasukuwere vaifanira kupa kambani yebrainworks basa kana imwewo kambani mushure mekunge nyaya yekupa basa iri yaendeswa kuti pasarudzwe kambani yaizoita basa kana kuti tenda pane dzimwe nyaya nhatu dzavanonzi vakapara vari gurukota rezvematunhu vareza vati vakasukuwere vakashandisa masimba avo zvisirizvo mukupa amai junior shuvai gumbochuma vanove mukoma wevaimbova mudzimai wemutungamiriri wenyika amai grace mugabe mastendi ekuvaka dzimba muharare pamwe nekumasvingo vasina kutevedzera nzira dzinoshandiswa mukupihwa kunoitwa mastendi pataenda pamhepo gweta ravakasukuwere vajonathan samukange vanga vari pakati pekusvitsa chikumbiro chokuti vakasukuwere vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vagotongwa vachibva kumba kwavo asi vareza vati havasi kuda kuti vakasukuwere vabudiswe muusungwa vachiti vakatarisana nemhosva dzakakura kwazvo uye vanogona kusamirira kutongwa pamwe nekuvhiringidzana nevafakazi kubva zvabviswa varobert mugabe pachigaro muna mbudzi gore rapera kune makurukota akati kuti asungwa achimiswa pamberi pematare edzimhosva makurukota aya anosanganisira vaignatius chombo vasame undenge vajoseph made vajason machaya nevamwe vose makurukota aya vanhu vanofungidzirwa kuti vaitsigira chikwata chegeneration 40 icho chairwisana netim lacoste iyo inonzi inotsigira vamunangagwa nyaya idzi dzisati dzatanga kuzeyewa mudare vakafanobata chigaro chemuchuchusi mukuru wenyika vakumbirai hodzi avo vanga vachishanyira matare nhasi vachiona mamiriro akaita zvinhu mumatare vaudza mutongi wedare kuti nyaya dzeuori sedziri kupomerwa vakasukuwere dzinofanira kunzwikwa nekukasika uye kuti dzibatwe neruoko rwakasimba kuitira kuti veruzhinji vaone kuti hurumende yakazvipira kurwisana neuori mune imwewo nyaya yaitika pamatare nhasi mamajastriti matsva makumi matanhatu atoreswa mhiko dzekuva mamajastriti pamberi pemukuru wemamajastriti munyika vamishrod guvamombe vaguvamombe vati izvi zvinouya panguva iyo dzimwe nyaya dzanga dzinonoka kufambiswa mumatare nepamusana pekushomeka kwemamajastriti zvikuru sei mumadhorobha madiki ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.